Russell Goreraza, anove mwana wamai Grace Mugabe, wavakaita nava Stanley Goreraza, avo vaimbova wing commander kumauto emuchadenga, vasati varorwa nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, amiswa pamberi pedare raMajor Street muHarare nhasi, achipomerwa mhosva yekutsika munhu nemotokari akafa. Muchuchisi wenyaya iyi, Muzvare Venenzia Mutake, vaudza dare kuti Goreraza, uyo ane makore makumi matatu nerimwe chete, aityaira motokari yerudzi rweBMW muna Samura Mashau muHarare musi wa23 kukadzi gore rino paakadhuma munhu akabva afira pakarepo. Mushakabvu uyu haana kutaurwa zita rake mudare. Muzvare Mutake vati Goreraza aimhanya zvikuru zvakakonzera kuti atadze kumisa motokari yake paakaona munhu achipinda mumugwagwa. Musungwa uyu, uyo akarariswa muchitokisi nezuro, auya kudare asina gweta, ndobva abvuma mhosva yaanga achipomerwa iyi. Mushure mekubvuma mhosva iyi, Goreraza abva akumbira ruregerero kudare pamusoro pekukonzeresa rufu rwemunhu uyu watisati taziva nanhasi kuti ndiani. Zvichakadai, mutongi wedare vavakai chikwekwe vatura mutongo wekuti Goreraza abhadhare faindi yemazana masere emadhora kana kuti apike mwedzi miviri mujeri mushure mekumubata nemhosva yekutyaira motokari zvisina tsarukano. Vatiwo vaona zvakakodzera kuti vamupe mutongo wakareruka nepamusana pekuti munhu asati ambobatwa nemhosva uye munhu ane mwana mudiki waanochengeta mushure mekunge arambana nemudzimai wake. Mushure memutongo wavachikwekwe uyu, Goreraza asumudza ruoko zvakare mudare ndokukumbira ruregerero zvakare. Mune imwewo nyaya, chikwata chevemabhizimusi chekuAmerica chiri kushanya kwemazuva maviri muZimbabwe chinoti hurumende inofanira kuona kuti mitemo yatevedzerwa kuitira kuti vanoda kusima mari dzavo muZimbabwe vaite izvi vakasununguka. Chikwata chekuAmerica chevanhu vanomwe cheCorporate Council on Africa ichi chiri kutungamirirwa navaPhil Dillon, avo vaudza vatori venhau kuti kutevedzera mutemo chinhu chakakosha zvikuru. Zvataurwa navaDillon zvatsinirwa navatinashe Rwodzi, vanove mutungamiriri wesangano reAmerican Business Association of Zimbabwe.
Kwese kwese kwatinofamba tichikurudzira vemabhizimusi kuti vauye muno, nyaya yekutevedzerwa kwemitemo inyaya yavanokoshesesa zvikurukuru. Isuwo mukutaura kwedu nehurumende, inyaya yatinopawo kuhurumende kuti inyaya inodikwa nevemabhizimusi kuti vaone inofamba zvakanaka, nokuti hurumende weiri kutikurudzirawo tishanda pamwe chete.
VaDillon vatiwo hurumende inofanira kutarisa zvakare mutemo wekuendeswa kwehupfumi kuvatema, vachiti mutemo uyu unokonzera kuti vekunze vane mari vasade kuzosima mari dzavo munyika. VaRwodzi vati chikwata chekuAmerica ichi chakasangana nevakuru vakuru vemuhurumende vanosanganisira mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazeya nyaya dzakafanana neidzodzi. VaDillon vati pane mukana wokuti vemabhizimisi vekuAmerica vanogona kuzosima mari mune zvemigodhi, kurima pamwe nekushanyirana, asi havana kutara nguva yekuti izvi zvingaitike rini, vachiti vari kuda kunyatsonzwisa mafambisirwo ezvinhu muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.